manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemugovera zvita 9/2017 Makaterera ku Studio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vechidiki vebato reMDC inotungamirwa navamogen tsvangirai nhasi vapinda mumigwagwa mukambuzi wemaconstituency vachikurudzira vagari kuti vanyorese kuvhota muchiitiko chatsigirwa nevamwe vavo kubva kubato riri kutonga reZANU PF. Vamwe vagari vemuchinhoyi vanoshoropodza tsika yekupa zvipo zvisina mwero kuvatungamiri venyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gweta riri kumirira vaimbo vegurukota rezvemari uye vaive murongi wemusangano muZANU PF waIgnatius Chombo, Professor Love Mo Maduku, vanoti vaChombo vakazokwanisa kuburiswa mujeri nezuro uye vato vekumba kwavo nemhuri yavo. Profesa Maduku vanoti vane idire kuti vaChombo vachawanikwa vasina mhosva pavachadzokera kudare redzimhosva. Tanonoka wandu weStudio 7 abata Profesa Maduku kuti tinzwe pamire nyaya iyi.
VaChombo vakabuda nezuro varikwavo
izvi. Utano hwavo hwakamira sei?
Vangori zvakanaka kunze kungoti munhu agara anga aine utano hunongotiwo nesei pamwe zveshuga nezvazviriraiti zvavari.
Saka vachadzokera kudare redzimhosva rini?
Vachadzokera musi wa8 January muna 2018.
Maconditions akaitwa ebail pane akachinjwa here kubva pane yatakanzwa?
Haana kuchinjwa, takanga takapiwa, ndovatanga takamupinga takumbira kwamagistrate anga aramukana magistrate akazobvuma nehigh court akaona kuti magistrate akakanganya iwe wavo wekuti akabhadhariswa mari ye5000 vanoripota akasachipazuva kumaldra police station kavariko nekuendesa matitle deed taita kuti kana hurumende kumbira kuti munhu akatara angatiza vanoti hakuna munhu angatiza pakadaro ipapo.
So kuona kwenyumi munoona sokuti vangakwanisa kuwanikwa vasina mhosva?
Dai panga paine mhosva yakajeka vakatotongwa nezuro kana handiti munhu asunga achinzi une mhosva. Iye hurumende inotombobira inosvika muna January vanhu vatombogadzira nyaya yavo. Iyo nyaya dzavarutaura dzinedze nyaya dzakaitika kare. Kanooka ngatingoenda kudare saukaona ava vari kuipomera mhosva vaamukuva kuti vatonge mutara kuti havana nyaya.
Kana muchiti nyaya dzakaitika kare munoreva kuti pane zvakaitika hazvo asi kuti neyamunoti statute of limitations yakapfuura?
Dzimwe dzacho dzakuda kupfuura nekuti mwe ndeya 1997 saka unoti nyaya ikasva 20 years inenge isingachakwanisi kutongeka. Dzimwe dzacho dzakaita ma12 years dzimwe yane saka izvo zvinoenderana nekuti umbowo hwavanoda kushandisa vachinge nezvenguva iyoyo here. Uyo nyaya dzacho dzakamira sei? Takatongomirira kuona kuti hurumende uye neumbowo vamwe vacho vari kuvatava vanemhosva vatingana kuti vanhu vangavari navo pamwe chete muhurumende saka pamwe kuda umbowo vanenge vava kubuda zvinotobata vakawanda varimo zvino zvisinyaya kukuonekwa kuti chibviri kutaurwa yaingoya mhosva yatiungoona kuti yanga iri yekuda kuti vangoti masoja anga avatora aone unge anga aine rizeni yekuvatora vaisamuvadzosa ivo vakavatora kunze kwefm
ko nyaya yokuti zvavakambotaura vachiti vanoda kuti mhosva dzavo idzi dzitongerwe in camera nokuti vane zvinhu zvavanoziva zvestate zvakawanda zvisingafaniri kuzikanwa pachena chena zvinofamba sei ipapo?
Vanhu vakatadza kunzwisa kuti seiko vanga vakakumbira kutaura nyaya pavakanga vachida kutaura zuva ratakaenda kukoti yanga iri mukure wemugwera uri mukwa 25 November. Ndo vanga vangobva musungwa mutwa vabva kumasoja mutwa 23 weta kumasoja. Vanga vasingatombozivi zviri kuitika sekuti vanga vari gukota rehurumende. Vaitofunga kuti nyaya yekutaura kuti ndakabatwa nemasoja tikadai vaiona kunge zvichikanganisira hurumende yavo. Haipana chimwe chinhu chavaida kutaura chakavanzika.
Vanga vari gweta revaimboye gurukota rezvemari Ignatius Chombo, Professor Lafumo Maduku vachitaura vari parunare muHarare naTanono Kawande weStudio 7. Batore MDC inotungamirwa navamogezi tsvangirai nhasi vapinda mumigwagwa mukambuzuma constituency vachikurudzira vagari kuti vanyorese kuvhota muchiitiko chatsigirwa nevamwe vavo kubva kubato riri kutonga rezano PF. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Kunavo vane vanhu vaivayo vasingagone kufamba kureva kuti vanhu vari support.
Avo ndevamwe vechidiki vachikurudzira vagari vemukambuzuma kuenda kunonyoresa kuvhota munyore anoona nezvekufambiswa kwezvirongwa muMDCT Youth Assembly mukambuzuma vaSimon Mafunga vaudza Studio 7 kuti vaita chirongwa ichi sezvo pange pasina ruzivo munzvimbo iyi pamusoro pechirongwa chekunyoresa vavhoti patsva chebiometric voter registration kana kuti BVR.
Vabereki vakawanda BVR vanga vasina kunatsa kuinzwisisa ndenge sina kunatsa kusvitswa kune vanhu sematatsiro atachikunga kuti anga asvitswa nehurumende yakairira. Vabereki vedu parezvino tisu takuchovazivisa kuti chii chinonzi BVR. Wese munhu watiri kusvikira pamba pavo tichitaura navo tichiwadzana navo vari kutigamuchira mune.
Vamafunga vati chirongwa chavo chafamba zvakanaka uye vafara chose nekutambirwa kwavaitwa neveruzhinji vechidiki veZANU PF vapinda muchitiko ichi asi havana kuda kudomwa nemazita avo sezvo vange vasina kupiwa mvumo kubva kubato. Mumwe wechidiki weZANU PF audza Studio 7 kuti afara chose kuti afamba achibatsira vanhu kunyorisa kuvhota zvisinei nekuti munhu anotsigira bato ripi.
Taona kuti tisambe nema proof of residence zvazviri izi kwezi kana ari lodger maybe landlords vanogona kurapa ne proof of residence yavo kana kuti nepepa remagetsi kana remvura. So tangoonawo kuti isusu tatingabatana neveBVR zvaita izi kuti tifambe nemapepa neproof of residence ano maafidavit kuti wane tichazongopowo vanhu tichifamba uyezve tichiencourageana kuti kurejista kuvhota sewhole nation chichakangonakawo.
Mumwewo wechidiki weMDCT asina kuda kudomwa nezita rake sezvo asingabvumidzwe kutaura nevatori venhau zvakare ari gweta audza Studio 7 kuti afara chose nechiitiko chanhasi sezvo abatsira vanhu vakawanda nekuvasainira magwaro anoratidza kuti vanogara papi izvo zvinodiwa kuti munhu anyorese kuvhota.
Saka tine maafidavits atinenge tiinawo akakomishinwa nemacommissioner of oaths emuromo muZimbabwe ataka tichifamba nawo ataka tichinyorera vanhu as proof of residence kuti pavanenge vasununguka vaona mukana voenda vanoproducer that affidavit.
Vechidiki ava vati vacharamba vachiita chirongwa chavaita nhasi kusvikira musi wa19 zvita apo kunyoresa kwevanhu kuvhota kuchapera mudunhu mavo. Vatiwo kushanda kwavaita nhasi kwaratidza kuti vanokwanisa kushanda vose nguva nenguva pasina mhirizhonga.
I think it's based because chisingangodiwi invoice kukambena hakuna problem.
Zimbabwe ichaita sarudzo gore rinouya uye pari zvino komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission iri kuumba gwaro idzva revavhoti. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Vateereri veStudio 7 tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency pa 4930 shortwave, 15580 shortwave, ne 6080 shortwave, mazuwa ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m., 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Nengo dzedare reparamende dzinobva kumapata anopikisa dzinosanganisira amai Priscilla Misaira Mbwemushonga veMDC inotungamirwa naProfessor Walsh Mancube dziri kutarisira kuti mutungamiri wenyika mutsva vaEmmerson Mnangagwa vachaenda kudare reparamende vachinopindura mubvunzo. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Dare reNational Assembly rinotarisirwa kuziya chikumbiro chaamai Misaira Mbwemushonga icho chatove paorder paper rinove gwaro renyaya dzichazivwa mudare iri. Amai Misaira Mbwemushonga vaudza Studio 7 kuti chikumbiro chavo chinobvumidzwa pasi pebumbiro renyika uye tariro yavo ndeyekuti vamunangagwa vachasiyana nekatsika kevaimbova mutungamiriri vaRobert Mugabe avo vainge vasingadi kuzopindura mubvunzo yenhengo dzeparamende.
Tane zvinhu zvinowanisa pinda ende tiri kuona kuti president wacho apinda anga siri munhu anga achinyara nyedze kuya kuparlament. You remember kuti ari vice president anga achiuya kuparlament achitoita leader of the house achipindura mubvunzo. Saka haingaiti nyaya yainga mutemese musoro chaizvo. Ava baba havanombobvira vaita zvekuti vanouya kuparlament kusarango paipaiva vangu vari prime minister. Saka takutoti ava regai tidzobva tangovabata zvichiri zvakadai so vasati vapinda mukuda kuita zvaiitwa nemumwe zvekuti vanotitisa
paramo. Vaendera mberi vachiti vanotarisira kutsigiro kubva kune vamwe vavo kubva kumapato ese sezvo vese vange vachishuvira kuve nenguva nemutungamiriri wenyika.
Ndinofunga kuti vanhu vachazvarira nekuti inyaya yataichemerera tese. Mamembers of parliament chikurukuru chavainyaya yekuchema nezvazvo ndechekuti hatina nguva yekutaura napurezidendi venyika ndiyeti ndisu takamirira vanhu pasi. Saka tinoda kuti tiunze zvinhu zvedu. President chipindirana navo chivabvunza kuti zviri kufamba sei, izvi zviri kuenda kupi, kuitira kuti takudzokera kwatei tichidzokera tinenge tine tsananguti. Saka ndino handisi kuona kuti pane munhu anga ati haasi kuda kuti president vauye vazokurukura nesu.
Vanokokera nhengo dzeMDC inotungamirwa navamorgan tsvangirai muparamende vainnocent Konese vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti mutungamiri wenyika apote achienda kunosangana nevadare muparamende sezvinodiwa nebumbiro renyika. Vati izvi zvinopa mukana wekuti mutungamiriri anzwe nhunha dzevanhu vaanotungamira dzinenge dziine nhengo dzeparamende.
Tikachazvipigira zvakasimba tinozvifarira. Ndinofunga kuti ndozvinhu zvakanaka zvinoita kuti nyika ifambe kuti vamiriri vevanhu vapote vachiwana mukana wekubvunza nhunha dzinenge dziine vanhu. Kuti kana mutungamiriri wenyika akasauya kuparamendi hapana imwe nzira yatinokwanisa kutange ichaura naye. Bumbiro redu rakapa mukana wekuti zvinhu zvakadaro zviitike.
VaMugabe nemakurukota avo akawanda vange vasingaendi kuparamende uye nhengo dzedare iri kubva kumapato ese dzaigara dzichinyunyuta nenyaya iyi. Asi vaGonese vati svondo rino makurukota vamunangagwa akaenda kudare uku akawanda uye vane tariro yekuti makurukota ese nemutungamiri wenyika vachange vachienda kudare kuzopindura mubvunzo. Svondo rega rega.
Vamaminista anga asiri kuteerera. Saka tine chivimbo chokuti matangira avakaita nezuro vakauya vakati wandei dei zvikaramba zvakadaro. Uyezve vamunangagwa pavanga vachiri muimba huru vaigara vachizvitaura nekuti ivo pachavo vamunangagwa vaipota vachiuya kana pavanenge vachingoripo vaiuya. Saka tinofungidzira kuti zvavavo vapanyanga vachakwanisa kutinha makurukota avo kuti ivo semunhu anoti ada kutungamira paexample vachabva vapawo example kune makurukota avo.
Hatina kukwanisa kunzwa divi renhengo dzeparamende dzezanu PF panyaya iyi. Panguva yavaMugabe nhengo dzeparamende kubva kumapato esi matatu ari muparamende dzaigara dzichinyunyuta nokuita kumakurukota avo ainge asingauye kudare iri. Mutauri wedare iri vaJacob Mudenda vakatombonyorera kune vaiva mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pamusoro penyaya iyi asi hapana chakabuda sezvo vaMugabe vacho vange vasingaendiwo kudare iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
tinogamuchirai muchikamu che Women Forum chatinotarisa zvinosangana nemadzimai. Nhasi tiri kutarisa nyaya yezvematongerwo enyika. Kunyange hazvo zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvichipa kumudzimai vevaimbo vemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe mhosva yekuisira vaRobert Mugabe pasi. Mamwe madzimai anovachenesa achiti vaimbo vemutungamiri wenyika ava vanga vasisachedivi neveruzhinji. Mutoro wedu enawo Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mudzimai ari mune zvematongerwo enyika uye vachitarisira kukwikwidza senhengo yeparamende yakazvimiririra muzvare Linda Masarira vanoti maitiro amai Mugabe ndoakakonzera kuti murume wavo arasikirwe nechigaro cheutungamiriri. Muzvare Masarira vanoti amai Mugabe vakasvitsa chigaro chemutungamiriri wenyika kusvika chisisina chiremera, izvo zvakazoita kuti murume wavo abviswe pachigaro ichi.
Mai Mugabe vanotopomerwa mhosva yekuisira murume wavo pasi nokuti vakanga vaakuzvisvidza, vaakuzviisa pamberi pomurume wavo aive akabudirira musarudzo kuti atungamirire Zimbabwe.
Izvi zvatsigirwawo namai Fadzai Nhamo, mugari wekumusha weEpworth, avo vanoti madzimai anofanirwa kuva vavaki pamwe nekuita hanya neupenyu hwevanhu vese, kwete kungotarira zvomumba mavanenge vari chete.
Vanofanirwa kutora roho yekuvakiridza, kwete roho yekuramba tichipusha kuti ramba wakabatirira kana kuti ramba uchiita zvisizvo.
Asi mumwe wevechidiki muzvare Sibono Kuhle Vuhlungu vanoti amai Mugabe wakazongosundidzira danda ranga roda kuwasharo. Muzvare Vuhlungu vanoti zvizvarwa zveZimbabwe zvanga zvagara zvaneta neutonga hwava Mugabe asi zvichishaya mukana wokuratidzira nyunyuto yavo.
I think vanhu vanga vatogara vaneta and kuti zvinhu zvinyatsoomesesa inyaya yekuti taitadza kana kutowana maplatforms aunokwanisa kutoti munyatsozviexpressa kuti vanhu havachada vaMugabe.
Muzvare Vuhlungu vanotiwo chidzidzo chikuru chavakawana pakusiya basa kwava Mugabe ndechekuti madzimai anofanirwa kuzvininipisa zvisinei nezvigaro zvavanazvo.
Chidzidzo chekutanga kuzvininipisa semudzimai chinhu chinotobva kuvhira muBhaibheri. Pane patinofanirwa kusvika pakuti tizvininipise, especially kuvarume, whether ndewako kana kuti hasi murume wako, but unofanirwa kutozvininipisa kwete kubva watozvisimudza semukadzi iwe semudzimai wakuda kuita kunge ndiwe uri pamusorosoro. You could be having my facts nemapoints ari right, handiti, but the way yaunozozvihandla message yako haizogamuchirwe in a proper way.
Amai Lucy Makazo Mazingi vanotiwo zvakaitika kuna amai Mugabe zvinogona kuitika kune mamwe madzimai. Amai Mazingi vanoti amai Mugabe vakashandiswa nevanhurume vakayambira madzimai, kunyanya remunyaya dzezvematongerwo enyika, kuti vanofanirwa kuzvimirira kwete kutsamhira pazvigaro zvevarume vavo.
Amai Mugabe zvavakaita, pane vanhu vaivashandisa ende havasiriwo chete mukadzi anoshandiswa. Kana tichitava nyaya dzepolitics, totava nyaya dzekuitisana. Vanhu vanoitiswa kazhinji vakadzi. Isusu semadzimai taitozviona kuti mukadzi uyu ari kushandiswa nevanhu vaida nyaya dzepower. Bhosi pane nyaya dzepower. Kana tichitaura kuti takatarisa varume, varume is all about power ne is all about themselves. Kana usingakwanise kupinda mupolitics wega sa charity, usapinde nekuti uda kupinda pamusana pekuti murume wako ndiye aripo. Zvimirire uri wega. I think nguva yekuti madzimai tizvimirire tega, tipinde tega as equal partners in politics ndonguva ino, kwete kuda kuhwanda nekuti ndiri mukadzi waningi, ningi murume wangu, zvinogona kukusvitsa panguva yakaoma. Saka zvimirire wega, zvishandire wega.
Amai Mugabe vaive nembiri yekupopota nekutuka nhengo dzebato reZANU-PF pamisangano yebato iri kana paizvapo paiunganiwa. Amai Mugabe ndovakatanga kubuda pachena kuti vaimbova mutevedzeri wemutungamiriri wenyika amai Joyce Mujuru vakanga vasingachavadi mubato reZANU-PF. Izvi zvinonziwo nevamwe madzimai pachava havana kubatana uye havatsigirani kana mumwe ari pachigaro. Amai Mugabe vakazodzokorodza maitiro avo zvakare kusvika pakuzodzingwa kwava Emmerson Mnangagwa gore rino, avo vave mutungamiriri wenyika mushure mekubatsirwa nemauto kubvisa vaMugabe pachigaro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.
Tinoga kutigamuchirai muchirongwa chedu cheupenyu hwedu umwe tinotarisa vatinosangana nazvo muupenyu. Ngatinzwei hurukuro yandaita naPastor Patrick Philip Mugadza vekereke Remnant Church. Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa vatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi muchikamu chedu tiri kutarisa hope dzakarotwa namufundisi veRemnant Church Pastor Philip Patrick Mugadza, ekuti vakarotswa vachinzi vaive mutungamiri wenyika Robert Mugabe vaizoshaya musi wa 17 Gumiguru 2017. Asi izvi hazvina kuitika. Chinoshamisa ndechekuti papera mwedzi kubva pamazuva akanga akaroswa mufundisi Mugadza, vamugabe vakaparisa kunge vachisiyiswa basa nemauto vachibviswa pachigaro. Regai tiite hurukure tinzwe kubva kuna Pastor Mugadza. Tinogamuchirai nemufaro pastudio 7, Pastor Mugadza.
Chotenda baba Jonga makadini zvenyu.
Aiwa, ndiri mupenyu zvikuru Pastor Mugadza. Vateereri Pastor Mugadza vanga vachitinetsa nekuda kunzwisisa kuti Pastor Mugadza vari kuti nezvakaitika zvatakaona zvakazoitika kune vaive mutungamiri wenyika Robert Mugabe zvokuti vakazosiyiswa basa exactly 1 month kana kuti mwedzi mumwe chete mushure mekunge mapawo date rehope dzamakamarota remusi wa 17 Oktobha.
Regani taure shoma ndichidai kuti even musi wacho chaiwo wandakataura wa 17 paya vakapiwa reward rakanga vapiwa iya nebato reun ndokubva vazotorerwazve pasina nguva yakareba. Ndo pazvakatangira ipapo nyaya yavo yokuwira kwavo pasi pari panyama, asi kana pari pamweya zvanga zvatanga kare kare. Rega nditaure ndichidai baba Jonga kuti zvakaitika izvi ndakazviziva 10 years ago 2007. Mari vanditaurira vachitiwo vaudze vamugabe kuti vasaisa vamunangagwa semupevedzeri wavo, nekuti zvikangodaro chete vachabviswa pachigaro zvekare havazokwanisa kufira munyika yeZimbabwe. Asi ndandichida kuti vakwanise kufamba vakasununguka munyika yeZimbabwe, asi kana vakaterera vakazvinhu zvakanaka havazofira muno munyika yeZimbabwe. Saka pazvanga zvichiitika izvi, pazvakazoitika kudai seo ndavaona Mwari vakambonditaurira nyaya iyi, ndikatoudza umwe munhu anosenzera kamba inonzi IDDZ anonzi Maizinyemba. Ndakavanyorera nyaya iyi kuti ndo Mwari zvavandiudza kuti ndo zvichaitika, dai munoudza president. Handifunga havana kunditaurira zvakanaka, handizivi iko zvino kuti vari kuzviona sei.
Tichitarisa pane zvakazoitika pana vamugabe, imi makamata ndofunga vazonge vawedzerwa nguva yekunge vachirarama. Saka tingati here apa Mwari vakazokasika zvakare kuvatorera nguva yavakanga vambovawedzera?
Aiwa, nguva yavakanga vawedzera haisi nguva yekutonga, yakanga iri nguva yekurarama. Nokuti ndakati ini nyaya yekuti inyaya yekufa, kwete kufa kwechinyi kwepolitics. Aiwa,
tichitarisawo ramangwana reZimbabwe neutongi hutsva huripo hwamunangagwa, mune zvamati maroswawo here pamusoro pazvo?
Mwari vakataura kare nokuti vanogara vachingotaura. Nyangoti musi wavo chaiwo chaiwo vamunangagwa kwavakaitwa pachigaro, asi Mwari vakaratidza kuti aiwa, hatina nguva yakareba tinavo. Saka vapa kuti vanzwisise nyaya yekuti pavari iko zvino vaipa chinzvimbo ichi kuti vave bridge pamusoro penyika ino. Saka vakasanzwisisa izvo nyaya yekuti havasiriwo mutungamiriri wenyika ino, vakaunza shanduko munyika ino, vachaita dambudziko. Asi vakanzwisisa nyaya iyoyi vachameka sure kuti zvivauri zvigadziriswe, vanozvigadzirisa voumbawo legacy yavo yekuti vahanzi aiwa, pakauyawo murume akauya akamisikidza zvinhu asingazvitarisi iye. Notenda zvikuru vachiwenga vakaita kuti vaite zvinhu izvozvi vagozopawo zvekare ani munangagwa. Saka kuti vanhu vese vatungamirira vasvike pakunzwisisa kuti mamiriro akaita vanhu veZimbabwe vachimira navo yakanga iri nyaya kuti varatidze kuti aiwa zvanga zvichiitika zvanga zvisingavafadzi utungamiri hwaMugabe hwahusingavafadzi zvachose saka ivo ngavachiita nokumira kunoratidza kuti vane vanhu pamwoyo yavo.
Munhau dzemitambo, chikwata cheFC Platinum chiri kuenderera mberi nemhemberero mushure mekunge Rodwell Chinyengetere atora mukombe Castle Lager Soccer Star of the Year. Mutori wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Aya ndiyo maungira akasimudza chaunga paive pakaungana mhuri yenhabvu muZimbabwe Manheru aMizuro apo Rodwell Chinyengetere weFC Platinum akatora mukombe we-2017 Soccer Star of the Year pamberi paKelvin Moyo weFC Platinum naOcean Mushure weDynamos. Kunyange hazvo vamwe vaifungira kuti Mushure ndiye achaenda nemukombe uyu, Chinyengetere akawanikwa akatamba zvinodakadza kudarika vatambi vese munyika ndokupiwa mari inoita iyo zviuru zvishanu zvemadhora iyo akatambidzwa nemukuru wekumahofisi eDelta Beverages vaMaxen Karombo. Mukombe mukuru uyu waive mumaoko aHard Life Zvirekwi weCapes United uyo ane mashoko kuna Chinyengetere.
Ndinomuti makorokoto uwe nekufara munguva iyi because inguva yakakosha mukutamba kwemutambi uye uzvichengetedze because zvinhu zvakawanda zvinoitika uye zvinhu zvakawanda zvinenge zvatarisirwa kubva kune munhu anenge akwanisa kunzi soccer star.
Pakupedza ari pachinhanho chechipiri, Moyo akapiwa mari inoita iyo zviuru zvina, Mushure ndokutendwawo nemari inoita iyo zviuru zvitatu zvemadhora. Vamwe vaikwikwidza kutora mukombe weSoccer Star of the Year uyu avo vakapiwa chiuru chimwe chete chemadhora ndiDominic Chungwa naDevon Chafa veCapes United, Christian Epupa weDynamos, Terence Jukamanja tichaona Mabhura naKwada Amin veNgezi Platinum Stars pamwe chete naMoses Jackson naClement Matau veChicken Inn. Asi mufaro mumusha weFC Platinum hauna kutanga nekugumira pana Chinyengetere naMoyo chete sezvo murayiridzi wavo Norman Mapeza akatora mukombe weCastle Lager Coach of the Year achikunda Lloyd Mutasa weDynamos.
Coach of the Year season 2017 is Norman Mapeza FC Platinum.
Elvis Chipezeze weChicken Inn ndiye akatora mukombe waGoalkeeper of the Year, Ruzive achitorawo mukombe weRefari of the Year, Kanove kechitatu achitora mukombe uyu. VaFelix Tangawarima avo vave kurairidza varidzi vepembe vari pasi peFIFA vakatorawo mukombe uyu katanhatu kakateverana. Leroy Mavhunga Weyada ndiye akatora mukombe wekuve wechidiki ari kuratidza ramangwana rakajeka kana kuti Rookie of the Year. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Kariati. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Vaive gurukota rezvemari vaIgnatius Chombo vanoburiswa kunze kumushure mekunge vabhadhara mari yechibatiso. Vechidiki vebato reMDC inotungamirwa navamogeni Tsvangirai vanopinda mumigwagwa mukambuzuma vachikurudzira vagari kuti vanyorese kuvhota muchiitiko chatsigirwa nevamwe vavo vanobva kubato riri kutonga reZANU-PF. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Anokuonekaya nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyamina Gibbs Dube.